chiko chingati pesanisa Mameru vado chirwisanisa Pane zvandonzwa pandinokutarisa Pauri ndakanyura musandipikisa Anzi zvemujolo haunasera nazvo Zvinotaura vanhu vandinei nazvo Hatingambotedzere mashoko enando Ndichakuda nhasi kusvikira zvamcho Zvandinofila mumoyo Hana inorova pese paninofunga nezvako Ndiwe urimo mumoyo Hana inorova pese paninofunga nezvako Zvandinofila mumoyo Hana inorova pese paninofunga nezvako Ndiwe urimo mumoyo Hana inorova pese paninofunga nezvako Pandinofunga nezvako Ndoona une dhirezi repamuchato Ndikangofunga nezvako Panoda mombe yehumai panoda rusambo Iwewe unondida ndinokuda Wakandipawo mwoyo saka wangu ndichakupa Brukwa nebande pauri ndakasunga Ndapota usandibaya semutsunda Melo zvandinofila mumoyo Hana inorova pese paninofunga nezvako Ndiwe urimo mumoyo Hana inorova pese paninofunga nezvako Melo zvandinofila mumoyo Hana inorova pese paninofunga nezvako Ndiwe urimo mumoyo Hana inorova pese paninofunga nezvako Chiko chingatipesanisa Mameru vado chirwisanisa Pane zvandonzwa pandinokutarisa Pauri ndakanyura musandipikisa Anzi zvemujolo haunasera nazvo Zvinotaura vanhu vandinei nazvo Hatingambotedzere mashoko enando Ndichakuda nhasi kusvikira zvamcho Melo zvandinofila mumoyo Hana inorova pese paninofunga nezvako Ndiwe urimo mumoyo Hana inorova pese paninofunga nezvako Melo zvandinofila mumoyo Hana inorova pese paninofunga nezvako Ndiwe urimo mumoyo Hana inorova pese paninofunga nezvako